pane dambudziko guru chekutanga ndechekuti hware ihwohwo kana kuti polisi yekuti mishonga ichazouya inobva kupi ichazodistrictwa sei vachapiwa ndivanani ndiyo polisi yatakamirira tose kuti tinzwe haigona kuita secret yevanhu vashomanani uyezve haigona kuumbiwa nevanhu vashomanani ndo patakakurukura paya tichiti panofanira kuitwa stakeholder consultation vangadai vakanzwawo mazwi episi kubva kumahealth workers kuenda kumaworkers unions kuenda kuvanhu vese vezimbabwe nokuti munhu wese ane kainterest mune zvinoitika zvino handizivi hwari ihwohwo tichamirira kuuona but unofanira kakubuda vaccine yacho isati yauya hachifanira kuita chihwande hwande sezvinonzi pane zvavari kuvika
tanzwawo zvakare vamunangagwa vachitaura kuti vakatoisa mari parutivi kana kuti maresources parutivi ekutenga mumwe mishonga munotiwo nedanho iroro
ndo zvatinotarisira kuti nyika iite vakatiudza kuti vaisa $100 million parutivi yavasati vazudza kuti tichashanda sei ndo zvatakamirira kunzwa kuti tichashanda sei yokutenga mishonga yakawanda sei yezvimwe zvinhu zvakaita selogistics nezvakadero zvokuti vaccine yachizopiwa vanhu zvichafamba sei saka takazvimirira asi chinongotivhundutsa ndechekuti vapedza kudero vakuti zvokwanzi tiri kukwata kubhizinesi aiwa zve 100 million imari yakawanda ngatimbotanga itashandisa iyoyo vape umbowo hwokuti 100 million yacho iripo tovapigawo sehurumende yedu kuti vakaisa 100 million aside yemaunited states dollars ndo zvatiri kudawo izvozvo kuzokwata kumabhizinesi hakuna kuipa kana vamboratidzaivo utungamiriri nekukoshesa nyaya yecovid-19
tinoonawo kuti lockdown level 4 yakanga yawedzerwa nemasvondo maviri iri kuguma nemusi wemuvhuro musi wemande tanzwawo munangagwa vachiti vachazivisa kuenda mberi mushure mekunge wanzwawo kuti nyanzvi dzeutano munee muchitiwo asi zvii zvamungataura pamusoro pedanho iroro relockdown
nekuti idanho rakangoonekwa pasi rose kuti rinopedzisira kudzikisa kufamba kwoutachionawo asi takagara tichichema kuti pane zvimwe zvinofanira kuitiwa kuti lockdown inzi yashanda taingochema nezvokusapota vanhu vanhu havasi kusapotewa vakangolokerwa mudzimba dzavo vasina zvokudya saka ivavo lockdown mune dzimwe nzvimbo haisi kutomboshanda zvachose inongori lockdown iri pamuromo pevatungamiriri nemhaka yekuti munhu angagare mumba ane nzara saka vanofanira kuita review zvinhu zvese izvozvo social welfare yevanhu uye zvinoteererawo advice from experts tichitarisa manhamba edu nemafigures edu tichionawo mafigures ari correct asina kunyepa asina hukoronyera anenge achibva zveshuwa from our health care delivery system ndo zvatoda izvozvo kuti vatarise unyanzvi hwemande iyoyo kuti vadecide kuti vozoita sei nelockdown yedu.